pamusangano wokutanga wakaitwa ndofunga musi wa 6 February 6 kukadzi pakaitwa ito tangotibvumirano chokuti patazenge pachigadziriswa makomiti anokwana mana four committees ndo zvaitika nhasi makomiti awa agadziriswa saka vachazenge vachitanga michangano yavo yokutanga vari makomiti mana musi waMarch 1 ndopavanezenge manje vonato kupinda matikangoti muchirungu mumanuts and bolts vovongorora committee by committee.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vatungamiri vemapato havana kupinda musangano uyu kusanganisirawo naivo vamunangagwa. Zvikonzero zvipi zvaita kuti vamwe vazobuda mumisangano?
Ichokwadi pane hatingangoti maapologies aitwa vanga vakamirira bato reZANU PF ndaona ini vaviri ndaona vapatrick Chinamata ndaona vapo Munyaradzi Mangwana vapavo iwo apology vakamirira mutungamiriri webato ravo vepresident Mnangagwa vachiti ivo havana kukwanisa kuti vauye kumusangano uyu asi vane nhumwa dzavo dziripo vakapazve apology vachiti ivo hanzi secretary webato ravo secretary weZANU PF hanzi vaobert Mpofu havana kukwanisazve kuuya saka vapa futi apology asi vanga vakamirirwa nevarume vaviri vandataura ivavo koitawo vamwewo vapa maapology masasha mamwe ndaaukanganwa nokuti hamasi vamwe handivangana kuziva zvakati o asi ndingangoti vazhinji vanga varipo.
Pane vamwe vagutu vari kuti nhaurirano idzi hadzina zvadzinoburitsa kana kwadzinoenda kana mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vasina kunge vachipindawo madziri, imi munoona sei?
Unoona Jonga Munin'ina, ndoda kuti vana veZimbabwe vanzwe kuti zvatiri kuita izvi semapolitical actors hatina kuti pane watingati watiri kuvharira pazhe. Ndoda kuti vateereri vandibatisise ipapo nokuti tose tiri vana veZimbabwe, saka hapana anganzi avharirwa kana kuti watingati uyu hatidi kuti avepo. Ndosaka uchiona iyi komiti Jonga yandataura yekutanga iyi institutional framework committee ine basa guru nokuti ndo yanzi iyo ichazenge ichipuwa masimba okuti vaone zvavangaita kuti istructure rudzii inodiwa kuti nhaurirano dzinge dzichiitwa.